Munyika maita kusawirirana kwakanyanya pakati pehurumende nemapato anopikisa panyaya yechikwereti chinosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora chiri kuda kubhadharwa nezimbabwe kubhanga reworld bank neafrican development bank. Gurukota rinoona nezveupfumi vapatrick chinamasa vakazivisa mazuva mashoma apfuura vari muwashington dc kumuzinda weworld bank kuti vainge vawana chikwereti chekuti vabhadhare mari yakawedzerwa pazvikwereti kana kuti maarias aya kubva kukambani yetrifigura group iyo inoshanda nekambani inonzi puma energy ine magaraji akaita seriden muzimbabwe. Asi mashandiro ekambani yetrifigura aya haana kunyatsojeka. Kambani yetrifigura iyi muna 2010 yakabatwa nemhosva yekurasa muchetura kubva kumakambani ekumawirira kunyika yeivory coast. Izvi zvakashorwa zvikuru nemasangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seamnesty international. Kambani iyi inonziwo yakaita zveuori kuiraq pachirongwa chainzi oil for food icho chaipa vanhu vemuiraq zvekudya uku mafuta ekufambisa dzimotokari yemunyika iyi achitengeswa zvisina kujeka. Studio 7 yanyora tsamba mbozha kune vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mukambani iyi amai Victoria Dix asi vange vasati vapindura pataenda kumhepo. Gore rapera Zimbabwe yakamboedza kubhadhara chikwereti ichi ichishandisa kambani yemunew york inonzi Lazard. Lazard yaishanda nebhanga reStandard Chartered Bank rekuBritain kuunganidza mari iyi asi zvakakona n'anga murapwa achida. Asi rwendo runo vachinamasa vanoti vakawana mari kukambani yetrifigura iyo iri kushorwa zvikuru nevamwe kusanganisirawo mutungamiri webato repeople's democratic party uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai bt.
Akwanisa kunokwereta mari kukambani yekusingapore inonzi trafigura. The company yetrafigura ikambani yekukiyakiya inonzi pachirungu macommodity broker. It's a brokerage company isina chainoproducer inongotengesa zvinhu. Saka the fact yekuti tinamasa atadza kuwana mari kumabhengi zvinoreva kuti hapana bhengi rapenga kuti ringaise mari muZimbabwe because Zimbabwe is unbankable.
Vabiti vanotiwo zvakaitwa navachinamasa kutyora mutemo wePublic Debt Management Act uyo unoti kana hurumende ichida kukwereta mari yakawanda zvakadai inofanira kutanga yaenda kudare reparamende. Vabiti vashorawo bhanga reWorld Bank nekutendirana navachinamasa kuti vatyore bumbiro remutemo reZimbabwe. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuWorld Bank sezvo zvanzi vakuru vakuru vanokwanisa kutaura neStudio 7 vanga vari musangano. Mashoko avabiti atsinirwawo nevanokokera bato remdc mudare reparamende vainnocent gonese.
Chinhu chakakosha ndechekutedzera bumbiro guru renyika uye zvakare chinhu chinonzi kuzvitonga kana kuti dhemokrasi chinhu chinenge chichidhura asi chinhu chinoita kuti dzimwe dzenguva muzokwanisa kuzovandudza upfumi hwenyika chinhu chinozoita muperendende asi kana mavakungoomesa musoro muchitadza kutevedzera zvinhu zviri mubumbiro zvinozokonzeresa kuti dzimwe dzenguva titadze kuti nyika iriendeze mberi.
Asi gweta rinombomirira mutungamiri wenyika varobert mugabe munyaya dzakawanda vaterence hussein vanoti vachinamasa havana mutemo wavakatyora.
Zvoda kuzikanwa ndezvekuti chikwereti ichi hachina kuitwa nhasi kana kuti ndeye last month kana kuti mwedzi wakapera. Yakaitwa kudara steric tingati kana 15 to 20 years ago. Yaigara iri requirement kuti hurumende inofanirwa kubhadhara chikwereti ichi. Hazvireve kuti kana chaitwa kudara unogara uchingoenda kuparliament uchiti oh gara zviya chikwereti chiyacha regai tidai tidai.
Ko zvinobatsira here kana Zimbabwe ikabhadhara zvikwereti zvayo? Vabiti vanoti uku kupedzera hoko padehwe retsindi. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa painvestor of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vanoti zvinobatsira kunyange hazvo zvichinetsa kuzowana zvikwereti kubva kuIMF neWorld Bank. Vamugano vanotiwo vemakambani emuZimbabwe ndivo vachawana chouviri kubva pakubhadharwa kwechikwereti ichi.
Paeconomics now zvinoreva kuti tatanga papeji itsva. Hatina munhu hatiri kuti tine chikwereti chagarisa. Chinonesa pamainvestors zvichiva kuinvesta kuZimbabwe. Vanotarisa kuti chikwereti chagarisa ndechipi. Zviri kutaura vanhu zvekuti hanzi kwai hatibhadhara chimwe chikwereti nechimwe chikwereti. Kutaura kwevanhu hasikanzwisisi economics.
Nyaya yeuori nekutadza kufambisa zvakanaka upfumi ndizvo zviri kunzi nevamwe zviri kupa kuti Zimbabwe itadze kubhadhara zvikwereti zvayo zvapa kuti upfumi hwenyika hugwadame. Asi hurumende inoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica neBritain ndizvo zviri kupa kuti upfumi hwenyika huende kumawere.